handizvino zvati president vakaita birthday muna February saka isu semakurukota hurumende cabinet handiti takawana zvakakodzera kuti vatsvagirewo chipo nokuvakurukotedza secabinet colleagues dzavo ndochete zvataita saka tatongova pao zvipo zvatakatenga semacabinet tese.
Tiri kuonawo nyaya yezvipo iyoyi, vamwe vari kuti mavapa mobile chair, vamwe vari kuti wheelchair. Hameno mungangoclarifyawo ipapo pazvipo ipapo?
It's a straightforward gym and massage chair. Chet, it's a gym and massage chair. Munozviziva chair dziriko model, unogona kuti uri kumba kwako nyangwe ini ndinayo mba kwangu, unayo mba kwako inombokugadzira-gadzira chiku instead yekumhanya-mhanya uchiita exercise. Unogona kushandisa a gym chair. Chet, that's all. And then we gave him an engraved pen. Munhu anoda zvokunyora tikavapa watch iri engraved nezvini face yavo. Ndizvo zvataita nekadhi ratapa semacolleagues avo emucabinet. Chet,
urongwa haunei nenyaya dzekufamba pamobility yavo sekutaurwa kwazvakaitwa?
Aiwa, it's a gym and massage chair. Chet, hainei nezvekufamba. It's a gym massage chair, inomassage musana, unopresa pegumbo, yomassage maoko, just an ordinary thing which has no zvinhu uchimassage. It's a gym and massage chair. Vamwe vanenge vasingazive kuti vangoonawo chair vanoziva kuti ndeyei.